Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi vateereri uri musi wechina gumi guru 24/2019 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinototi nekambani dzerashiyaka dziri muno dzinodziraita madiamond nedzimwe dziri kuita platinum kutaundi. Ndinotaka president kava munangagwa vakati Zimbabwe is open for business.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vatungamiri wenyika dzemuAfrica vopeta musangano mukuru wekutengeserana neRussia nhasi.
Tasangana nemayuti ezanupf anotaridza kuti anga akatoungana ipapo achiziva kuti tapfuura nepo ndokubva vaputa motokari yenyaradzi yange akatakura kofini.
Vechidiki vebato rezanupf vopomerwa mhosva yekutema motokari nematombo yange yakatakura mutumbi wavo Hilton Tamangani avakashaya varuwe kurimand prison muHarare svondo rapera. Reserve Bank of Zimbabwe inoti yakapa varimi mari inosvika mabhiriyoni matatu emadhora pasina mvumo yeparamende nekuti ndizvo zvainge yaudzwa nebazi rezvemari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gavhuna vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya nhasi vaudza paramende kuti hapana chavakatadza apo vakashandisa mari inodarika mabhiriyoni matatu emadhora kutenga zvinhu pazvirongwa zvakaita sePresidential Input Scheme pamwe neCommand Agriculture muna 2017 na 2018 vachiti zvese izvi zvakaitwa paine mvumo kubva kuhurumende. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
If you don't want us to talk, then you want to talk by ourselves. If you want to talk by yourself, then you can just listen. If you have no choice, you have no problem, let's listen. I have plenty of questions, Chairman.
John, our question is,
Chairman, I'm answering.
What is the legal question
Chairman,
of the
Chairman, can I answer you? Chairman, can I answer you? Please. Committed.
Uko kukandira na makovu nematete kwange kuchitwa mudare reparamende nhasi pakati pavamangudya nasachigaro wekomiti yezvekufambiswa kwemari yehurumende vatendai biti. Komiti iyi yange yakoka vamangudya kuti vazotsanangura kuti sei RBZ yakashandisa mari inodarika mabhiriyoni matatu emadhora muna 2017 na 2018 zvisina mvumo yeparamende. Vabiti vaudza vamangudya kuti komiti yavo yaita izvi mushure mukunge hofisi ya Auditor General yaburitsa magwaro anoratidza kuti RBZ yainge yashandisa mari isiri mubudget uye pasina mvumo yedare reparamende sezviri mubumbiro remutemo. Vabiti vabvunza vamangudya kuti chii chakaita kuti vatyore mutemo wenyika.
On what legal basis did the Central Bank of Zimbabwe breach the constitution of Zimbabwe?
Ndopi mutemo wakashandiswa neRBZ kutyora bumbiro remutemo nekushandisa 2.1 billion zvisina mvumo yeparamende muna 2017 ne 1.5 billion muna 2018 chii chakaitika kuti muite izvozvo?
Asi vamangudya vaudza komiti kuti hapana mutemo wavakatyora vachiti vakatumwa nehurumende kuita zvese zvavakaita. Vati kana pakakanganiswa mutemo gurukota rezvemari ndiro rinofanira kubvunzwa nekuti ndiro rakavapa mvumo yekubhadhara zvinhu zvakawanda zvakaita sezvinhu zvaishandiswa pazvirongwa zvakaita sePresidential Input Scheme, Command Agriculture pamwe nekubhadhara makambani akaita seZesa, Zisco Steel nemamwe.
The money was not spent by the Reserve Bank. The Reserve Bank gets instructions from the principal. I'm an agent.
Maria, I love sending this one to RBZ. RBZ, you know, was a Peter and a Rumende.
Asiva biti ni vamwe vavo, vati komiti yavo yakabvunzurudza vamwe vakuru vakuru mubazi rezvemari nerekurima. Avo vakataura kuti vainge vasingazive kuti mari dzainge dzabhadharwa neRBZ dzaiva dzei. Asi vamanguja vati zviri pachena kuti vakuru vakuru ava vanogona kunge vakanyepera komiti kana kuti vainge vasingazive zveshuwa. Asi vakati bhanga ravo rine matsamba ese akabva kugurukota rezvemari richivaudza kuti vabhadhare makambani kana kutenga zvinhu zvavakatenga. Imwe nyaya isina kufadza komiti ndeyekuti matreasury bills akaburiswa neRBZ nebazi rezvemari ainge asina zvese zvinodiwa pamatreasury bills. Vamanguja vabvuma apa vakati vachagadzirisa izvi mune ramangwana. Pamusangano wanhasi pamboita kukandirana makobvu nematete pakati pavamanguja navabiti, izvo zvisina kufadza dzimwe nhengo dzekomiti iyi.
Chairman, this is a job. Bailing other people. No, Chairman. Yes, I'll give you.
Yeah, but you are the one who's giving evidence.
No, I'm giving evidence. This is my evidence. Also, Chairman, what yeah. Public is.
Mumwe asina kufara nokuita kwavamanguja navabiti ndiye amai Barbara Rhodzi, avo vaudza vaviri ava kuti varemekedze dzimwe nhengo dzekomiti kuti ikwanise kuita basa rayo zvakanaka. Komiti yavabiti iri kushushikana kuti mari dzehurumende dzakashandiswa zviri kunze kwemutemo, zvikuru sei pazvirongwa zvakaita sePresidential Input Scheme neCommand Agriculture, uye nemusi wemuvhuro unouya ichabvunzurudza zvakare vakuru vakuru mubazi rezvemari pamusoro penyaya iyi. Nhasi komiti iyi yange yakatarisirwa kutora gwaro rayo rokutanga pamusoro pemashandiro eRBZ. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vechidiki vebato rezano PF vari kupomerwa mhosva yekutema nematombo motokari yanga yakatakura mutumbi wavaHilton Tafadzwa Tamangani avakashaya nemusi wechitatu pachipomerwa mapurisa mhosva yekuvaita kafira mberi. VaTamangani vakashaya vari kuHarare Remand Prison. Izvi zvinonzi zvaitika kuzengeza kwavari kuchemerwa. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa neutungamiri wavo waenda kunobata maoko kuchitungwiza. VaTamangani nevamwe gumi vanotengesera migwagwa yeHarare vakasungwa nemapurisa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuva nechekuita nemaheremeti emapurisa ainge awanikwa mumahofisi eRobinson House uye kurova mupurisa. Asi zvakazobuda kuti maheremeti emapurisa aya aive ari emumwe muzvinabhizimusi. Mutauriri weZanu PF vaSimon Kaya Moyo vati bato ravo rinoda runyararo vakati kana paine ari kupomera dzimwe nhengo dzavo mhosva anofanira kuenda kumapurisa. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri wevechidiki muboka reMDC kana kuti MDC Youth League vaObey Sithole.
Wangu ndoo kwatiri kuno ende paitika chitiko chinotaridza kuti Zanu PF zvatinogara tichitaura kuti musangano wemhirizhonga, musangano webhongamupopo tovazotaridza zvekare muzuva ranhasi. Ndingati panga tiri kufamba tichibva kunyaradzo funeral parlor tichida kuenda nebhodhi yemukomana Hilton akaafira mumaoko emapurisa. Tasangana nemayouth eZanu PF anotaridza kuti anga akatoungana ipapo achiziva kuti tapfuura nepo, ndokubva vaputa motokari yenyaradzi yange akatakura kufini rina Hilton.
Pane vasungwa here kana kuti vakuvara?
Hapana vasungwa, asi vakuvara varipo nokuti veZanu vada kuita zvokuvhiringidza vanhu. Isikati hongubodo zvemhirizhonga hatikuwanikwi ikoko ndimungatoita badi. So vasungwa hapana, notazotibva ipapo tichada tosvika kumba tatungamirira mota yekusvika papolice station iri pataun center yekuchitungwiza. Asi iyo varamba kutora ripoti vachititangai manosiya chitunha kumba mozodzoka moita ripoti.
Mazokwanisa kudzokera here?
Hatisati tadzokera, noti tichangoti sikei kumba zvazvino. So tatongobva mukuburisa chitunha chipinda mumba. So hama dzacho neivo vekunyaradzo vaakuita urongwa hwekudzokera kuti vanotaura zvezere namapurisa sezvo vanga vavenge varamba pokutanga.
Tiri kunzwawo kuti vatungamiri vebato renyu vanga varikoo vachibata maoko, ndianani vauya?
Alright, utungamiri wose weMDC wanga uri pano, the people's president, advocate Nelson Chamisa, wanga varipo, nama vice president, wanga varipo. Ne utungamiri wose, wanga uripo, nukisiri bato, nukuza, kugarisana na vanu mune zakanaka.
Mutungamiri we MDC Youth League, vao Beistole, washitara parunari na Blessing Zulu Studio 7, varu kuzengeza. Zimbabwe nedzimwe nyika dzakawirwa nedambudziko remafasha memvura nedutu mpengo remepo kana kuti cyclone idai dzinonzi dziri kuda mari inosvika mabiriyoni mana emadhora kugadzirisa zvakaparadzwa. Mashoko aya aburitswa nesangano reEconomic Commission for Africa. Pamari iyi Zimbabwe inonzi inoda mari inosvika mamiriyoni mazana matatu emadhora. Kunze kwematambudziko akakonzerwa nedutu mpengo iri, Zimbabwe yagarawo yanga yasangana nedambudziko rekushomeka kwechikafu. Kumaruwa, vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu vakatarisana nenzara inotyisa, asi kekutanga munhoroondo yenyika, masangano ekunze ave kubatsirawo vanhu mumadhorobha. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gurukota rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu Dr. Sekai Nzenza.
Gore rino rakanga rakatomera zvikuru nekuti mvura haina kunaya zvakanaka endi takamba taita cyclone. Asi gore rino ratanga kuti taridza zvakare kuti taakuona vanhu vari kushayiwa, vanhu vane nzara vawanda mumadhorobha. Saka zvakadaro sehurumende tichibatsirana nemamwe mapato emadonors fanika vana World Food Program. Taka ita inonzi Zimbabwe Vulnerability Assessment mumatawindi eBulawayo neHarare. Zvichireva kuti taida kuona kuti vanyanya kubatwa nenzara mumadhorobha ndevapi. Saka iye zvino tine manhamba atinawo. Handingati manhamba awa ndiwo chaiwo. Ndiwo manhamba atiri kumbokwanisa kufanoshanda nawo kuti tipe vanhu chikafu mudhorobha.
Vanhu ava vanenge vachipwa rubatsiro rwakaita sei chaizvo?
Iko zvino tiri kupa chibage, asi tichibatsirwa neWorld Food Program. Vane vari kupa cash yekuti kana munhu azokwanisa kugaisa tombotukapuwa hakuwo $9, asi hatiperi US, inenge iri mumabonds, because mabonds ndo mari yatiri kushandisa muno muZimbabwe. Saka munhu anokwanisa kurarama ne 50 kg dzechibage pa household, kana chiti household ndinoreva kuti paimba yega yega. Asi vanhu vari kuda chikafu vakati wandei.
Gurukota rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu Dr. Sekai Nzenza vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vatungamiri wenyika dzemuAfrica nhasi vapeta musangano neRussia kuSochi kwakare kuRussia. VaMnangagwa neZuro vakasangana nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin uye vamwe vemabhizimusi vachiedza kuvakwezva kuti vauye munyika kuzotanga mabhizimusi ekutakura vanhu uye zvicherwa. NeZuro Studio 7 yakaita hurukuro nevanoongorora nyaya dzezveupfumi vari Joyce Ngwenya, avakati musangano uyu kurovera hoko padeveretsindi. Asi nhasi Blessing Zulu abata sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vakaindines paradza.
Nyaya yekuti vatungamiri vese veAfrica vari kuRussia inyaya inokosha zvikuru, nekuti zvaunoziva tine bato rakakoma rinonzi Africa Continental Free Trade Area inonge ine nyika dzese. Taakuda kuti tichiona kuti tatengeserana isu pachedu muAfrica tisina ningampini. Saka zvataita ndezvekuti Russia unoziva kuti pane dzimwe nguva dzatai vakuru veAfrica pavaienda kuJapan, inonzi Africa Japan Summit, kwozoita imwe Africa China Summit, and
kozoita even French Africa Summit and so forth. Saka apana chanyanya kushamisa apa panyaya Russia. Russia ya kuti inda nga ziko ku Russia mwezi ya pura ya Russia ya kuda kuti ichi ta trade ya kutu mchurungu trade ni Africa nekuti Africa ine ma natural resources akawandisa.
Ko Zimbabwe ingawana ochi kubva pa misangano yakadai Honorable Paradza.
Iye zvino kune ma deals akawanda ayaita Zimbabwe. Sezva unoziya kuti tinotori ne company dzeRussia ka dziri muno dzinodziraita ma diamond nedzimwe dziri kuita platinum ku Dawendo. Ndosaka president ka vamunangagwa vakati Zimbabwe is open for business.
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vakaenda nesiparadza vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Tongotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuverengwa kwemavhoti kuri pakati muBotswana, musarudzo dziri kukwikidzana zvakasimba uye dziri kuonekwa semucherechedzo wekutanga wekupikisana kwakasimba mune zvematongerwo enyika munyika iyi iyo iri kutongwa nebato rimwe chete kubva muna 1966. Mapurisa emuBritain anoti vanhu makumi matatu nevapfumbamwe vakawanikwa vakafa mune imwe rori munzvimbo yemaindastiri nemusi wechitatu vaive zvizvarwa zvekuChina. Vakuru vakati mushonga wechironda kuchirapa. Izvo ndizvo zviri kukurudzirwa nevakawanda panyaya yezvirango zvinonzi zvaonesa vana veZimbabwe ndondo vachiti Zimbabwe ngaingogadzirisa zviri kunzi nevakadzika zvirango ndozvakonzera kuti munyika muite matambudziko. Zimbabwe iri kutevera kurudziro yakaitwa neSADC yekuti musi wa25 unge uchisendekwa parutivi kuti nyika dzemuSADC dzibatane neZimbabwe pakukurudzira kuti zvirango zvibviswe. Hurumende yakatorawo matano ekuti zuva remangwana ringe riri zororo renyika kuitira kuti munhu wese awane mukana wekunge achipinda mukufora nekuratidzira uku. Vebato rezano PF vanoti MDC ndiyo yakanokumbira zvirango izvi kuAmerica neEuropean Union mushure mekutorwa kwevhu richipiwa kuvatema, asi mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vanoti zvirango zvikuru zviri muZimbabwe zvirango zvayakazvitemera yoga kuburikidza neuori vachipa semuenzaniso mabhiriyoni matatu emadhora anonzi haana tsananguro akaiswa kuchirongwa cheCommand Agriculture. Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC muzvare Gladys Sachwayo vanotsinirawo mashoko ava Nichols aya vachiti uori nekutonga kweZANU PF nedemo ndiko kwaita kuti munyika munge muchiita semaberekera ingwe. Izviwo zvinosoropodzwa nenhengo yeZANU PF uye vachiongorora zvematongerwo enyika vagadzira chirumhanzu avo vari kuti vana veZimbabwe vaurayiwa nezvirango izvi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vachirumhanzu pamwe namuzvare Sachwayo. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti kuratidzira uku kunoshanda here, kune zvakuchaburitsirawo here vana veZimbabwe.
Ndingangoti muchidimbu kuchitipewo vamwe nguva. Choga choga chatisingakwanisi kugadzira muZimbabwe chinotengwa neAmerican dollar. Asi kuti isusu tikwanise kuriwana American dollar hunge makambani zedu adi neaproducer. Mishinari kana kuti mishinari yatinayo muno muZimbabwe inotengwa kunze kwenyika. Saka as long tisingakwanisi kuproducer, tingasingakwanisi kutengesa zvinhu zvatinoproducer mune muzora kuti tinenge tine dambudziko reforeign currency rinova ndiro chiusa. Saka zvinobva zvaomera maZimbabwe nehurumende yacho kuti ikwanise kuita icho nechocho chinoita kuti mhuri yeZimbabwe inge inorugare.
Muzvare Sachwayo, zvii zvamungataurawo sebato?
Chandinangoda kuwirirana navachirumhanzo ndechekuti zvokwadi nyika iri matambudziko. Izvozvo hazvidi kana kutombodhibheta, zvinhu zvinongooneka nekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvatambura zvayaura unonga svosve nemuromo. Asi nyaya iri kutaurwa navachirumhanzo kuti vana veZimbabwe vatambura nenyaya yezvirango zvakaiswa nenyika dzekumavirira ndomanyepo chaiwo anonyadzisa. vachiri mumanzi vanoziva kuti bato ravo rezanu pf ndo bato ranetsa zvingati ndo sanction guru ndo chirango chikuru chenyika ino mabiro anoita vanhu vemuzanu pf asati akamboonekwa pasitani takaona isu zvakaitika pacommand agriculture vakanyangarisa mari inosvika 3 billion United States dollars vari kutitaurira iwo kuti havawani mari yekunze hongu havawani mari yekunze yekuti vatenge mishonga yekuti iwe neni tirarame muchipatara asi mari yekutambisa yekuba ndo yavanowana ndosaka munoona kufamba kunoitwa navamunangagwa zvinoshamisa kuti chokwadi inyika here iri kunzi iri kushaya foreign currency
timbopo vachiri manzi mukana vapindure vachiri manzi
zvunhu zvinonyadzisa ispecial mashoko akaita saiwa kana chitaurwa neNDC ndofunga Zimbabwe yese inozvizira kuti zvirango nhasi zvationesa moto izvi zvakakumbirwa neMDC iyo America pachai government inoti kana ichida kubvisa government power isingaindira nezvido zvavo vanoti economy must screen
vachiri mumanzi ipapo ndikubatei muromo muri kuti imi zvirango izvi zvakakonzerwa neMDC ndo yakakumbira zvirango imi seZANU PF madii kugara pasi neMDC mutaurirane navo pamusoro pezvirango izvozvo vabvise zvirango kana vari vakazvidaidza
MDC havagoni kugarwa navo pasi nokuti tarisai agenda yavo ndeyokuti imimi vanhu vatema ivhura munoda iri ridzorerei kuvarungu ndonhamoikondosaka muchiwana leadership yese yeMDC hakuna kana umwe chete unomunda nokuti vakanzi navarungu mukangova nomunda zorova kuti hatikusapoti
maiaaee
mwari avavhurira njere vanhu ava veMDC vazive kuti nyika ino inonzi Zimbabwe ndeyavo
muzvare sachiwayo ndouyawo kwamuri imi kuti sebato reMDC madiiwo imi kubatsira pakukurudzira kubviswa kwezvirango zanu pf isiiwe pachena yatingati pachungu kuti iwe exposed kuti munyatsoona kuti hazvisi zvirango zviri kuita kuti itadze kutonga asi kuti huori nezvamuri kutaura izvi
chekutanga chandingada kuti ndikutaurirei vajonga ndechekuti MDC haisiyo yakadana zvirango zvirango zvakadanwa neiyo pati yemukoma wangu wandiri kutaura naye pati yemukoma wangu uyu yakauraya zvizvarwa zvezimbabwe tine zviuru nezviuru zvemazimbabwens zvafa zvichiurayiwa nepati yezanu pf muri kuvanzwa kutaura kwavo vari kuti MDC ipati yevavengi language iyoyo katauriro ikako hespeech yakaita seiyoyo ndo inosheza zvirango mukoma wangu munofanira kuziva kuti bumbiro redu rinotitaurira kuti weare democratic society kana tiri democratic society tiri society inoita embrace madifferent view saka imi kana maakutora vana vezimbabwe vanofunga zvakasiyana nezanu pf sevavengi ndo zviri kudaidza zvirango izvozvo nekuti kana nabva ipapo ndo pamunozoadzakisa vanhu nekumbunyikidza kodzero dzezvizvarwa zvezimbabwe
avanga vari munyori anoona nezvekukwidzana nedzimwe nyika muMDC muzvare Gladys Sachiwayo manzwawo kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanu pf vagadzira chiri mumhanzu vaviri ava vanga vari muHarare nhasi tiri kuenderera mberi nekutarisa nyaya yezvirango kwasara zuva rimwe chete kuti vamwe vakuru vehurumende vatungamire vanhu muHarare vachiratidzira kusafara kwavo nezvirango ngatinzwei nyaya ina Rutendo Mawere
kunyange hazvo vamwe vari kufara vachiti zvirango zvinofanirwa kubviswa vamwe vanoti nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende ndiyo yaunza nhamo mumusha vachiti zvirango izvi zvinotofanira kusimbaradzwa vamwewo vakataura ndiva Kelvin Mawire
vanoda kuti zvirango zvibvisiwe asi havatevedzeri zvinodiwa kodzo dzevanhu dziri kuramba kutevedzerwa ike zvino vari kurova vanhu vatekesa mumugwagwa vachiuraya saka vada kuti vapuwe mari yacho vaishandise kupi vasingagoritevedza kodzero dzevanhu tinoda kuzira zvirango zvitowedzegwa
muna Nyamavhuvhu gore rapera semuenzaniso America yakatemera zvirango vaitungamirira mauto epresidential guard akapomerwa mhosva yekupfuura vanhu vairatidza muna Nyamavhuvhu gore rapera kunyange mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaumba komishini yaitungamirirwa navaHalema Mohlande kuti iongorore nyaya iyi kusvika pari zvino hapana chati chaitwa asi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti hurumende iri kuita asi haidi zvekuenderwa pamberi
Asi tinoti isusu sehurumende tiri kuita zvese zvatinoikwanisa kuti tiite kuti zviitiko zvakaitika musi wa 1 August nezvakaitika muna January zvipfuure maererano nezano rakapiwa necommission yakaiswa navamunangagwa yeMohlande Commission. Mohlande Commission payakaiswa navamunangagwa hatina kunge taudzwa nanhingi kana nanhingi kuti tidaro, asi vamunangagwa neuchenjeri hwavo neutungamiriri hwavo ndo vakasarudza kuti ndozvandakuita izvi. Zvinoreva izvo kuti marecommendations akaitwa naiwayo vakamagamuchira.
Sachigaro weBroad Alliance Against Sanctions, rimwe sangano rakavaka musasa muna kurume panze pemuzinda weAmerica richiti zvirango zvibviswe, vaCalvin Chitsunge vati zvirango izvi zvinofanirwa kubviswa.
Industry yedu haisikukwanisa kuti iwane malines of credit ingava nehurumende kuti industry ikwanise kuita retool. Nekuda kwaizvozvo vanhu vavo vana vakuswera vakangogara munzira vasina zvokuita, zviri kukonzera futi kuti paita high crime rate. Vagara kudaro vamwa zvinodhaka, vakupedzisira vakuba, vakupedzisira varepa. Saka tingati zvinhu zvakawandisa chaizvoizvo zviri kuitika zviri kuita kuti maordinary citizens vatadze kurarama nenzira dzakanaka dzavanofanira kunge vachirarama nadzo.
Vachitsungi vanoti panorwanzouhu huswa ndihwo hunonzwa nekutsokodzerwa, nekudaro varombo ndivo vari kutoomerwa nezvinhu.
Nekuda kwaizvozvo tiri kuti masanctions akuvadza kunyanya maordinary citizens, nekuti ndivo vari kutambura everyday. Ivavo vacho vari kunzi vari targeted, vamunenge muchitaura vari pazvimbo zvepamusorosoro. Vanhu vanotomuka vachienda kubasa vachitotambira vachikwira dzindege, isi chiramba chingotambura tiri pasi.
Vachitsunge vatiwo vanoona sekuti Zimbabwe iri kurangwa nenyika dzekumavirira nekuda kwokuti vakatora ivhu mugore ra2000. Vati hurumende yavamunangagwa iri kugadzirisa zvekutyorwa kwekodzero dzevanhu zvaitaurwa.
Tine nyaya yemahuman rights abuse yavanotaura kuti munomu mune kumbunyikidzwa kodzero dzevanhu, asi tikaona izvezvi nguva yataaveta kubva patakapinda panew dispensation tinotoona kuti zvinhu zvakaimprova muZimbabwe.
Pfungwa dzavachitsungedzi dzinotsigirwawo namai Linda Masarira Kaingidza, vanotungamirira bato rinopikisa reLeads.
Zvakaita kuti zvirango zvitemerwe hazvina kugadziriswa uye hazvigadzirisiki. Nei ndiri kudaro? Zimbabwe ndiyo yega nyika muAfrica yakagona kunotora minda kubva kuvarungu. Naizvozvo vakachishandiswa semuenzaniso kune dzimwe nyika kuti minda haitorwe kubva kuvarungu. Ndosaka takasvika pakunoomeserwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya vanoti kunyange hazvo zvirango zvichifanirwa kubviswa, Zimbabwe inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu.
Pakanzi makangenzi aitwa kune zvinhu zvaitaurwa munzi zvibviswe. Nyaya dzemhirizhonga, nyaya dzerule of law, nyaya dzekumbunyikidza vanhu, nyaya dzecorruption, nyaya dzekumbunyikidza vatori venhau nokushayikwa kwefreedom of expression nezvinenge zvichitwana naZBC zvokuti since 1980 ZBC ine monopoly over broadcasting. Zvino zvinofanira kubviswa. Saka masanctions anokwanisa kubviswa, asi abviswa zvanio ramba achingeita utongi hwayo husina basa. Saka ndeende hazvina zvezvinobatsira.
Varuhanya vanotiwo vanoona sekuti kuiswa kwezvirango izvi kwakabatsira kudzora utungamiriri muhurumende nebato reZANU-PF mukutyora kodzero dzeveruzhinji.
Kuti ZANU-PF ndinoona kuti kana mukatarira kubva pana 2000 kusvika ike zvino pane nyaya dzekuti vanhu vachitsikwa neinternational community, musapota vanhu, musanyangarisa vanhu, musaabdhakta vanhu. Ike zvinezvi kana kuabdhakta chako vanhu vana abdhakti vazizani inotoramba kuti pane payanga ito tinotokuabdhakta ichisvita pachena isingatomborambi. Asi ike zvino mukaona kuti chero pavanenge vachiita zvinhu zviya zvivane vachitorwisa chazvo kuti vazvirambe, asi vachizvita kureva kuti zvine kotsi, zvinomubhadhara wakasimba chaizvo wokuti unongochitira kodzero dzevanhu. Mukatara mhirizhonga yakaitwa yekugura hundi, mukatara mhirizhonga yakaitwa pana 2008 elections. Hati munozviona ini kuti kubva pana 2008 kusvika pari zvinhu mhirizhonga iyi yaitwa muna 2018 after my election, yaitwa muna 2019 nemafood price increase akaitwa, asi hachasviki pamhirizhonga iya yaitwa.
Nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzeSADC dzinoti dzichabatana neZimbabwe mukuratidzira mangwana.
Tinotenda Rutendo Mawere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.
kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.